Mangwanani akanaka muri yeZimbabwe tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro Gumiguru 22, 2018. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndine Evans Zininga ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Kunyange makomiti anga ari kubuda achibvunza pfungwa dzevanhu haisi kupuwa uremu hwayo kana kukosha kwawo kwayo nehurumende pakuzoallocatwa semari kana bhajeti richinge razoitwa.
Nhengo dzekomiti yedare reparamende inoona nezveutano nekuchengetedzwa kwevana yeHealth and Child Care iri kutanga nhasi kutenderera nenyika ichinzwa pfungwa dzeveruzhinji maererano nezvebhajeti regore rinouya.
Saka tasvika pakubvumirana kuti zviri nani timbokanda mapfumo pavhu timbochema kuhurumende. Taweka zimari tikaona kuti munhu anonzi mudzidzisi mari yaari kutambira pari zvino plus or minus $55.
Sangano rinomirira varayiridzi reProfessional Educators Union of Zimbabwe, PEUZ, rinoti riri kukurudzira nhengo dzaro kuti dzikande mapadza pasi senzira yokunyunyuta nekudzikira kwaita mari dzemihoro yadzinotambira.
Saka ndiona kuti gwara ravaita purezidenti rakanaka chaizvo kuti zvinhu zvose zvinge zviite zviri mumutemo zviri muurongwa kwavo, nekuti handioni kuti ikonomi ingagadzirika kana pasina mutemo mumwe unosungirira vamwe vanhu.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti varayira gurukota rezvemitemo vaziyambi-ziyambi kuti vagadzirise mitemo inosunga vanoita uori hwekuchinja mari zvisiri pamutemo. Komisheni yeminda yoparura nhasi chirongwa chekutsvakurudza mashandisirwo ari kuitwa minda cheland audit. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nhengo dzekomiti yedare reparamende inoona nezveutano nekuchengetedzwa kwevana yeHealth and Child Care iri kutanga nhasi urongwa hwekutenderera nenyika dzichinzwa pfungwa dzeveruzhinji maererano nezvemasandisirwo emari yenyika kana kuti bhajeti regore rinouya. Paramende inoti iri kukoka vose vane shuviro yekupinda mumisangano iyi ichiti vakasununguka kupinda zvisinei nekuti ndevebato ripi rezvematongerwo enyika. Komiti iyi inoti yaumba zvikwata zviviri zvichashanda zvichibatsirana kutora mativi mana enyika. Vari kunze kwenyika vanodawo kuisa pfungwa dzavo munhaurirano idzi vanonzi vanogona kutumira zvinyorwa zvavo netsamba kukero yemunyori weparamende kana kushandisawo tsamba mbozha pakero inoti clerk@parliamentzim.gov.zw. Urongwa uhwu huri kutarisirwa kupera nemusi wechishanu. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi mune zveutano vari mukuru vesangano reDoctors for Human Rights Dr. Fortune Nyamande kuti tinzwewo mafungiro avo.
Ndinotenda nemuvhunzo wenyu. Chirongwa chemapublic hearings ndingati chirongwa chagara chiripo chinoitwa gore negore bhajeti risati raanaunswa naminister of finance. Donzo racho kunenge kuri kuva kuda kutsvaga pfungwa dzevanhu kana maonero evanhu veruzhinji mukunyorwa kwebhajeti renyika. Saka chirongwa chagara chichiitwa kubva kumashure kwose. Asi tinongoti zvisinei nekuti tanga chiripo chirongwa ichi hatinyanyoona kubatsira kwacho nenyaya yekuti zvishoma zvatinoona zvinotaurwa nevanhu zvinozopedzisira zvabuda zvava mubhajeti. Saka inogona muchirungu tikangoti dzimovu yatinoti window dressing activity kuti zvinzi vanhu vakabvunzwa vanhu vakaisa pfungwa dzavo mukunyorwa kwebhajeti, asi hatinyanyoone connection iri pakati pezvinotaurwa nevanhu nezvinozobuda mubhajeti. I think mukatarisa bhajeti redu remuZimbabwe for makore kana mashanu apfuura hatisati takwanisa kupfuura pa 6% or 7% ye national ye budget kuti iende ku ministry ye health. So zvinoratidza kuti health kunyange makomiti angari kubuda achibvunza pfungwa dzevanhu haisi kupuwa uremu hwayo kana kukosha kwawo kwayo nehurumende pakuzoallocatewa mari kana budget richinge razoitwa. Saka tinongoona kuti hongu chirongwa chiripo asi zvachinonyanyobatsira amenowo pari zvinobata tisati tanyanyoona kushanda kwacho.
Ameno kuti vanenge vachitarisirwa kupinda mumisangano iyoyi ndo vakaita sei?
Munhu wese weruzhinji anotenderwa kuti aunge achiuya achipa pfungwa dzake. Saka zvakakosha kuti vanhu vaende neuwandu hwavo vanoita vanopa pfungwa dzavo pane zvavari kuda kunge kuti zvinenge zvichabuda mubhajeti. Mukatarisa kalenda yaburitswa iyi nemakomiti aya pari zvino munoona kuti vachaenda kunzvimbo dzinenge gumi kubva musi wemande so 22 October kusvika musi weFriday musi wa26 October team B. Makangotarisa kuti 10 nzvimbo tichitarisa Zimbabwe yose tinongoona kunge hazvinyatsokwanise kutora input kubva kumaZimbabweans ese tichitarisa kukura kwakaita nyika yedu. Mukatarisa nzvimbo dziri apa dzakawanda dzacho dziri mumataundi dziri mumasenda ko vari kumusha ko vari kure kure nemataundi pfungwa dzavo dzichazopinda sei mubhajeti. Saka hatinyanyofari nekukondaktwa kuri kuitwa chirongwa ichi. Dai zvaigona hurumende nepalamendi vaita decentralize consultation avanotaura kuti asvike kuzasi kunogara vanhu kwete kungosvika kuchete asi vatore zvekare pfungwa idzodzo zvirimo serious vozozobuda zvayo mubhajeti.
Munoona here sekuti zvinogona kuchinja pamashandiro anoita hurumende neparamende sekuti kunonzi kune hurumende itsva ine makurukota matsvawo mune zveutano?
Zviri paviri. Ngati tikada kuita optimistic tinokwanisa kuti sezvo hurumende itsva iri kuti yachinja yasiyana neyanga iriko kare mumashandiro ayo. Saka zvinogona kubatsira kuti vanhu vakaenda vakanopa zvavanofunga tozovajaja nezvinenge zvazobuda mubhajeti parichazotaurwa naminister of finance. Asi tichingotarisawo mashandiro ari kuita mari yehurumende tinoona mari dziri kushandiswa kuwaira vana Grace Mugabe ndege kuenda kuSingapore nekudzoka. Tinoona mari dziri kutengerwa mashefu vari kutengerwa mota itsva nenyaya yekuti vava kushanda kuZANU PF. Tinoona mari dzehurumende dziri kungoshanda zvimwe zvisina maturo. Saka hatina confidence yakanyanya zvekare kuti bhajeti richazouya muna November kana December iri richange richizonyanyopa uremu kuministry yezveutano. Asi hatisi maprofita rege timirire toona kuti zvoni vachatora here pfungwa dzichasajetswa nevanhu uye kuti vachaallocata here minimum ye 15% yebhajeti kuhealth sector.
Nyanzvi mune zveutano vari mukuru wesangano reDoctors for Human Rights Dr. Fortune Nyamande vachitaura parunare vari kuSweden neStudio 7.
Mwedzi uno wagumiguru pasi rose neZimbabwe vari kurangarira chirwere chegomarara rezamu icho chinonzi chiri kunetsa pasi rose nemunyika. Studio 7 nefenyuro yevanhu ichange ichikupai dzidziso yechirwere chegomarara rezamu kusvika pakupera kwevhiki. Teererai Studio 7 apo tichange tiri kukupai dzidziso uyezve tichitaura nevamwewo vakambobatwa negomarara rezamu. Tichiitazve hurukuro nenyanzvi munyaya iyoyi yegomarara rezamu rinonzi riri kubata madzimai kunyanya asi nevarume zvakare. Musakanganwa kuteerera Studio 7 apo tichakupai dzidziso yechirwere chegomarara rezamu.
Rimwe sangano rinomirira varairidzi reProfessional Educators Union of Zimbabwe PEUZ rinoti riri kukurudzira nhengo dzaro kuti dzikande mapadza pasi senzira yekunyunyuta nekudzikira kwaita mari dzemiworo iri kutambirwa nevarairidzi nekuda kwemamiriro akaita zvinhu munyaya yeupfumi munyika. Mutungamiri wePEUZ vaWilson Makanyaire vanoti sangano ravo nhasi riri kunyorera tsamba kuhurumende kuti vaionese kuti varairidzi vamboedza kushingirira asi vasvika pakugumirwa. Mamwe masangano evarairidzi anoti reZimbabwe Teachers Union nere Progressive Teachers Union of Zimbabwe ari kuchema-chemawo nenyaya imwe cheteyo yekuti mihoro yevarairidzi haichatengi chinhu nekuda kwekuderera kwehuremu hwemabhondi kana achienzaniswa nedhora rekuAmerica. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 nava Makanyaire pamusoro penyaya iyi.
Ichokwadi vaJonga. Ini semutungamiri wemateacher kuteuzi ndatenderera nyika yose ndichitaya kusangana nemamembers edu vari kunyunyuta nekuti upenyu hwavaomera chekunyanyoendera chachitaa kuti tishaya. Saka tasvika pakubvumirana kuti zviri nani timbokanda mapfumo pasi timbochema kuhurumende. Taweka dzimari tikaona kuti munhu anonzi mudzidzisi mari yaari kutambira pari zvino plus or minus $55. So tati tichema kuhurumende nekuti tivape chirimbo chekuti kana zvadai hatichakwanisa kuramba tichienderera mberi nekushanda. Saka tatenderera munyika yesomo tikatara nevadzidzisi tikaonesana kuti hakusiri kushanda uku taakutobatirwa taakutoshandiswa. Saka tauti tichite mashoko edu kuhurumende tichite mashoko edu kuna finance minister kubva kunyatsoongorora zvinoudzamu kuti kuchiri kushanda here kana kuti kwaakungoshandiswa.
Saka kana kuri kukanda mapadza pasi zvinenge zviri zvarini vaMakanyaire?
Chatawirira naisu kupeuzi ndechekuti tinyore gwaro tisipe kuvatungamiri tisipe kuhurumende tivazivise in 7 days kuti tinofanira kukanda zvombo pasi. Chikonzero ndechekuti taona kuti even mari iri kuuya mangwana chingori kubatiswa kana kunanzwa pamuromo kunzi vadzidzi tivatambira asi kusina mari. So tichanyora tsamba yatiri kusvitsa kuna minista mangwana yatichasvitsa kuministri mangwana kuti tivaonese kuti aiwa isu tamboshingirira semazimbabweni munorangarirai mekuti taramba tichingoomerwa sevadzidzisi but hakuna ari kutiona. So in 7 days time we are mobilizing for kuti timbomira zvekushanda izvi.
Muri kushandawo here nemamwe masangano evarairidzi? Tichionawo kuti mamwe masangano akaita seZimta nePTUZ vese vane zvichemo zvimwe chete sechenyu ichi.
Ehe, tiri kushanda navo zvakasimba. Hakuna kwatingagona kuenda isu sepeuzi tichiri nyemidiki. Tinototemba kuti kana tataura kudai vana Zimta vana PTUZ ivo sevakuru vanogamuchira zvichemo zvedu. Tinoshanda zvimwe chete, tinoshanda zvakafanana. Takatonyorawo tsamba seApex Council yakanyorwa nemutungamiri wedu yakakandwa kuhurumende kuti vaambonyatsoongorora. Tsamba yakaenda musi wa8 kuti vanyatsoongorora kuti upenyu zvahwama kudai vangaita sei kuvadzidzisi. Tsamba isati yapindurwa zvayo kuti tinzwe kuti vachandipindura chokudii. But tinoziva hurumende yedu inononera kupindura nekuti havanzwi zvichemo zvevashandi.
Tichitarisa mamiriro akaita nyaya dzeupfumi, hurumende iri kutaura kuti zvinhu zviri kugadziriswa. Imi muri kuvapawo here nguva?
Takavapa nguva mukwamajonga. Munorangarira imi upenyu hwaticha kubva gore ra2005 hauna kuzobvira wanaka endi maticha havana kumbobvira vabuda muZimbabwe kuti vaende kune dzimwe nyika. Tiripo muno takavapa nguva. But zvinoita sekunge tinopa nguva kuvanhu vasina tsitsi, kuvanhu vakafura miswaura sevakafa. Isu sevadzidzisi tinonzwisisa kwazvo kuti zvinhu zvinooma but tinongoona sekuti hurumende yedu haina tsitsi. Kubvira nekubvira tinovanzwisisa, tinovateverera but patasvika apa zvationera izvi.
Avo vanga vari mutungamiriri weProfessional Educators Union of Zimbabwe PEUZ vaWilson Makanyaire vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave uye na7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne 15460 kHz per shortwave. pindai muchirongwa cheLive Talk na 8 PM nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa number dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinote fenyura chirongwa che Let's Talk ngati kurukurei pa Facebook page yedu ye VOA Shona musi wechipiri ne musi wechina kubva nguva dza 4 PM kusvika na 5 PM. Musi wechishanu kubva na 4:45 PM kusvika na 5:15 PM. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu ye VOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Zvuru nezvuru zvezvizvarwa zvenyika dziri muCentral America zviri kuramba zvichienderera mberi nerwendo rwazvo kuAmerica zvichipfuura nemuMexico, kunyange hazvo Mexico iri kuedza kutora matano ekumisa vanhu ava. Vanhu vangangosvika 10 vakaurayiwa mushure mekubeuka kwechitima nezuro pane imwe nzvimbo ine mukurumbira iri kumahombekombe kweTaiwan. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti vakarayira gurukota rezvemitemo vaziyambi-ziyambi kuti vagadzirise mitemo inosunga vanoita uori hwekuchinja mari zvisiri pamutemo uye munzvimbo dzisingabvumirwi. Vachinyora padande mutande ravo reTwitter nezuro vaMnangagwa vakati izvi zvinofanira kuitwa nekuchimbidzika kuti nyika igone kurwisana nenyaya dzeuori nekuchinjwa kwemari mumigwagwa. VaMnangagwa vakanyorawo nezuro gwaro rinotaridza maonero avo panyaya iyi mubepanhau reSunday Mail vachiti hofisi yavo iri kuziva kuti kune vanhu vari kushandisa makambani asingashandi kuita zvekuchinja mari izvo zviri kukonzera kusagadzikana munyika. VaMnangagwa vanoti vari mumigwagwa vasirivo vakuru vezvekuchinjwa kwemari asi vanovatuma vari kumahofisi ndivo vane nyaya. Vakabva kugadzwa sasachigaro vekomiti inoona nezvekufambiswa kwemashoko mubazi rezveupfumi nemari vaAC Lumumba vakazivisawo nezuro kuti kune vane chitsama vari munyaya dzeuori mubazi iri chero hazvo vasati vadomwa nemazita. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi mune zveupfumi nemari vachidzidzisa kuDenver University kuOhio muzvinafundo Elliot Masocha kuti tinzwewo maonero avo.
Maonero angu ndoona sekuti hongu inyaya dzemutemo nokushayikwa kwawo unodzivisa vanhu kutengeserana mari zvisiri pamutemo wanga usiko, nokuti matambudziko mamwe atiri kuona iwayaya tatisati tamboaona kana kuti hatisati taane nguva yakanyanya kureba kudai yakanyanya kurebesesa tichishandisa US dollar. Saka mutemo unenge wanga usiko wokuti ukaonekwa uchitengesa mari zvisiri pamutemo unosungwa. Saka ndoona kuti gwara ravaita president rakanaka chaizvo kuti zvinhu zvose zvinge zviite zviri mumutemo zviri muurongwa kwavo, nekuti handioni kuti ikonomi ingagadzirika kana pasina mutemo mumwe unosungirira vamwe vanhu vangava vari muhurumende vangava vari mumabhizinesi vanozikamwa vanozoinda nemari dzavo ndotenga kublack market uko. Saka ngapave nomutemo wokuti zvinhu zvose mari yose inatsokutevererwa kuonekwa kuti yafamba sei, yafamba nomumachano chaiwo anofambawo nemari dzimwe dzedzimwe nyika dzakaita sokunana America vunoku. Ukavonekwa uchitengeserana mari zvokuchinjana zvisiri pamutemo zviri kuzvekwa mabhengi unosungwa, nekuti mari inofanira kutrekwa kuona kuti yabva nepi ichiindepi yawanikwa nenzira dzipi ikazoshandiswa nenzira dzipi. Saka ndinoona sekuti gwara kwaro rokuti tiwe nomutemo wanga usipo andarisani ndambomunzwawo mutemo iwoyo wokuti ukaonekwa uchitengesa mari unosungwa, asi kuda waingosungwa kuti uri kutengesera pasingafaniri kutengeserwa izvozvo, like pakoti yokublawayo pavakazosungwa ipapa, asi zvisingarevi kuti vava vasingafaniri kutengesera kumwe kwese kusiri panzvimbo iyoyo.
Zvino munoona zviri zvinhu zvinokurumbidza kugona kuitika here kuti pave nemutemo unonzi havachatenderwi zvotosunga kuti vakundikane kuita zvavanga vachiita izvozvo?
Ya, zvinogona kuitika nenguva doko doko iri kutevera kuti kana mutemo uchingo wavapo, mapurisa anenge ane simba rokusunga matikitivha anenge apo okusunga vanhu nenguva pfupi pfupi iyo vanhu vakangonzwavo kuti pano mutemo, vanhu vakangonzwavo kuti hapano vasungwa, izvi hazvichabvumidzwi. Ndinoona sokuti zvinhu zvinokwanisika kugadzirika nenguva pfupi pfupi, nokuti nguva chayo chayo inenge hatisina muZimbabwe nenyaya dzeupfumi hwaramba upfumi uhwu kuchinetsa vanhu chaizvo chaizvo. Saka ndinoona sokuti vanhu vanokwanisa kukooperata, ende vanhuvo vamwe vakasvinura vanogona kuzofomawo mabhizinesi aya amaexchange rate aya okuti vachinje zviri pamutemo zviri ikokoko. Saka ndinoona sokuti zvinhu zvinogona kuitwa nokukasira izvi kana mutemo wangu vapo, varidzi vebasa vopuwa basa, voita basa nomazvo varidzi ivavo uori, hakushayikwi. Asi kuti kana tikaita basa nenzira yechido chokuda kubetsera nyika yedu, zvinofanira kunge zvinhu zvisinganyanyi kutora nguva yakawanda kuti zvigadzirike.
Kunonongedzerwa nongedzerwa nyaya dzouori kuti nyangwe imo muhurumende macho kana imo mumabhanga enyika nevanotungamirira masangano anofanirwa kunge achichengetedza zvemari izvi hurikowo, munoona uchitanhauka here vanhu vachitozodzokera panzvimbo yakanaka kutozonzi zvagadzirisika nyika yofamba zvakanaka?
Izvozvo zvingangotitore nguva yakati wandei youori, asi kuvakuru vacho vamwe vanofungirwa kana kuti vanozikama kuti vanozviita vakakwanisa kubatwa ivavo, nyaya dzavo dzikaiswa kumapepa nokunhau kunoku. Ndiona sokuti vamwe vanoita izvozvo zvouori izvo vanobva vavanda kana kutorega zvachose. Asi dambudziko rouori iroro idambudziko guru chaizvo iroro rokuti radzasira nyika yedu shure, raputsa nyika yedu chaizvo chaizvo. Vanhu vakaita saivavo, tikatanga nokuvakuru vacho vekumusorosoro ivavo, kukabatwa vakuru vashoma-shoma kana kuti vazhinji vanokwanisa kuzikamwa ivavavo, zvikaratidza kuvanhu kuti shuwa hurumende iri siriasi nezvairi kuita izvi. Ndiona sokuti dambudziko racho ringangokasira kupera ini. Asi kana vakatanga nokungosunga vasingazikamwa vadoko ava, vakuru vacho vanogona kungoti isi taakuramba tichipfuurira. Asi ndiona sokuti zvinhu zvinogona kuitika nokukasira, kana dipendi nokuti tatanga papi.
Avo vanga vari nyanzvi mune zveupfumi nezvemari vachidzidzisa zveupfumi kuDevry University kuOhio muzvinafundo Elliot Masocha, vachitaura vari parunhare kwakare kuOhio neStudio 7. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvochema nerekuti matambudziko ari kukonzerwa kumusha nekunetsa kuri kuita nyaya dzezveupfumi nemari uye kushayikwa nekudhura kwezvinhu muzvitoro kuri kuvaomeserawo upenyu. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvinoti zvinobatsira vari kumusha nekutumira mari nezvekushandisa zvisiko kumusha kana kuti zviri kuwanikwa nemitengo yakakwira zvakanyanya. Zvitoro zvizhinji zviri kuvhara munyika nekuda kwemaomero aita zvinhu munyika. Mamwewo masangano ari kunze kwenyika obatsira vanhu kuti vawane zvekushandisa kumusha vachitenga nemari dzekunze nemutengo wakadzikira. Muzvare Sofia Musekiwa veMaryland Link Shipping iri kuChicago muno muAmerica vanoti kambani yavo yakavhura hofisi kuZimbabwe kuti vagone kubatsira vari kunze kutumira nekuwana zvavanoda kumhuri dzavo dziri kumusha. Mukuru wekambani yesadza.com vaAnesu Manjengwa vanoti vari kubatsirawo chero ani hake ari kunze kwenyika kutenga zvikwanisiro zvavo kumusha kubudikidza nekambani yavo iri kuLos Angeles. Tinzwei hurukuro yataita navaManjengwa nezvenyaya iyi.
Aiwa, maita anyu nomubvunzo wakanaka. Tiri kubatsira vanhu kumba ukoko nekuvapa mukana wekugona kutenga zvinhu zvacho online pawebsite yeriyonisadza.com. Vakatenga ivo pasaidzi pedu tinogona kuvabatsira zvikuru nekuti tinoshanda nevanhu vekuka OK Zimbabwe, ende vana mashops anokwana kuita 71 or so kuZimbabwe. Saka kana vanhu vakatenga paOK paZimbabwe pasadza.com tinoshanda nevanhu vese vekuka OK. Saka kana paine zvinhu zvisiri kumbare zviri kumufakosi tinogona kuvabatsira nekuti zviri mashops ekuka OK. Saka ipapo ndogona kuita kusosa kungofamba famba nevanhu vekuka OK, nekuti vanogona kunga vane zvinhu mustore 1 ziri mune imwe sitoro asi kana ukatanga nesu tinogona kuvabatsira unotogona kubva muna First Street zvichienda kumaremba park kana zvichienda kune dzimwe nzvimbo kuwaterfalls kana kuti kucranbourne kwese kuina mashopu ekwaok tinogona kuvabatsira
vanhu vari kuno kunana america zvinoda here kuti vange vari munzvimbo iri pedyo nemi kana kuti chero vari kwavari vanongowana rubatsiro rwakakwana
aiwa chero kana vari pavari kana vari muno muamerica kana kuaustralia kana kuengland vakangoenda pasada.com ipapo isu tine one price inogona kubatsira munhu wese on a global sport unongoenda paonline motenga mobhadhara isu towana order yacho toitumira kuhead office yaka okay iwo kuhead office ona kuti okay ichi chiri apa ichi chiri apa wozviunganidzira munhu wacho ononhonga zvobva zvazara tine maproducts avo ese ekwaok tine about 45,000 products ekwaok and izvozvo zvese izvo tinoti zvinowanika muzimbabwe zviriko but they may not be in every store
vanhu vangangode kunzwisisa kuti nekukwirakwira kuri kuita mitengo kumusha nekuchinjachinja kwazvinoita imi mapurize enyu amunenge makaisa haazokwira nekudzika here zvichienderana nezhowezhowe riri kuitika kumusha
anogona kukwira nekudzika asi kana takanyora purize inenge iripo inenge yatengwa naya tianobatsira naya munhu tiri pavishi nemheremhere kuno yekugona kuchinja mapurise acho kana taachinja tinochinja asi hatichinji every minute every hour and zvedu zvese zvakanyorwa price so ari kuchinja zvaakumba tiri kungotawa fluctuation acho yekuti kushandisa mapurise ari mustoro what we do is munhu akatenga chinhu zvii zve$100 anowana ukoko kumba kwazvo zve$100 hatigona kuzo muti aiwa zvaka zvachinja za$200 aiwa tidaro nona kuti mari yako yabhadhara yese yapera pachikafu ipapo hatigona kudzoka kuna munhu kuti mari yako yakaperera pachingwa chete todainwa mari aiwa tidaro vanondiwana pasada.com ndine inonzi email yako inonzi anesu@sada.com kana kuti feedback@sada.com kana pawhatsapp ndinobatwa pa 951217 98
avo vanga vari mukuru wekambani yesadza.com vaanesu manjengwa vachitaura parunhare vari kulos angeles nestudio 7 sachigaro vekomisheni yeminda vatenda ibere vazivisa veruzhinji kuti vaparura nhasi chirongwa chekutsvakurudza mashandisiro ari kuitwa minda cheland audit komisheni iyi ine vanhu vanokwana kuita 60 uye vachange vachifamba vaine zvitupa zvinoratidza mazita avo kuvarimi varimi vanoziviswa kuti hapana mari yavanofanira kubhadhara muchirongwa ichi komisheni iyi inotarisirwa kupedza basa iri nemusi wa24 mbudzi gore rino chinangwa chebasa iri ndechekutsvakurudza kuti minda iri kushandiswa sei uye zvii zvingaitwa kuvandudza mashandisirwo eminda mumatunhu ose emunyika mukurwisana nekupedza nzara sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi zvakare nhengo dzekomiti yedare reparamende inoona nezveutano nekuchengetedzwa kwevana yehealth and child care iri kutanga nhasi kutenderera nenyika ichinzwa pfungwa dzeveruzhinji maererano nezvebhajeti regore rinouya sangano rinomiririra varayiridzi reprofessional educators union of zimbabwe peuz rinoti riri kukurudzira nhengo dzaro kuti dzikande mapadza pasi senzira yekunyunyuta nekudzikira kwaita mari dzemihoro yavanotambira mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vanoti varayira gurukota rezvemitemo vaziyambiziyambi kuti vagadzirise mitemo inosunga vanoita uori hwekuchinja mari zvisiri pamutemo chirongwa chedu chanhasi anokuonekai nemufaro ndini Evans Sininga ndiri mustudio 7 muwashington dc